ngishiyaphezulu kuningi kodwa anonsa ngikhini yokugama ambulance kwakukwiza ma-taxi anisingenisa 415 ayeninti tax on US dollar kwakukwiza skepta game tax to 40% on ma-equities iyo sikirachiro lokota kwakasunga mkomana nonsaide kusenge ngokuthi ayindiro yokudara challenger emasomi nankabo so izinto ezinike ziwerengwa nivakwayimba ikoko so zoreva kuti zese zaitwa zaitwa zangova kupedza nguva just hollywood just dreams hakuna chinouyukwa hakuna chinodiwa napo ikoko the going to double 5th January of 2018 you know chabuda hakuna kungoenda kune zvinyadzisa zvatingozvipfekedza because ikonomi ivaitadza nyaya dzekudzoro dzevanhu dzina human rights vadzitadza political environment vaitadza
ko sei muchidaro vabiti
our political environment remains toxic our political environment remains disaster so it's a waste of time but I am going to need $50,000 to $300,000 an hour to level go maybe that $300,000 can give us food and put a roof chikoro chekubhinda chikoro chekutiso chikoro chekutenda mbuya chikoro chekutoroto chikoro chekungai so the waste of time nothing will come out of it and it's embarrassing that they are going to have to be told that this country is not a function